kutanga musechishanu tisange tichiungana varairidzi tichikoka vemakereke tichichema kutambudzwa kwekuitwa maticha kutambudzwa kwekushaya mari nekushungurudzwa kwavari kuitwa nevemutemo pavanenge vachida kutambidza zvinyinyito dzavo saka urongwa huri kutangwa netichatangira mukereke yemuno muHarare yatichange tichizivisa pamberi apa patichange tichiungana neruzhinji rwezimbabwe hunoda kuunganawa nematicha vachichema kushungurudzwa kwavari kuitwa urongwa uhu huchazenge huchitekeshera nyika yose patichazotenderera tichikofamba nenyaya imwe chete iyoyo kuti nhuna dzedu dzikwanise kutibatanawo nemamwe macitizens vachinzwisisawo kutambura kwedu tichiisa chichemo ichi kuna mwari kuti dai apindirawo pakushungurudzwa kwatiri kuitwa kwekushaya mari nekuwedzera kumbundikidzwa kuzvindikidzwa nemapurisa nekuvharirwa kumatirongo tichingochemera mihoro inotikwandira sevanhu
anditi mwakasungwa iko zvino izvi mukabudiswa pabeyo hazvizi kukanganisi here nyaya yenyu yekumatare edzimosva
matare haatidzivise kuti tikwanise kusangana mumakereke tichinamata mwari wedu tichichema pamwe chete semacitizens mabeyo conditions atakapiwa haana izvozvo asi kunyange dai mabeyo conditions acho akanga achida kutirambidza kusangana kwemhando iyoyi taisazorega tichiteerera udzvanyiriri hwakadaro tairamba tichienderera mberi tichisangana nekuti hatingaregei udzvanyiriri hwemhando iwohwo huchizvarwa pakati pedu nekuti hunotidzivirira kuti titokwanisa kuenjoya kodzero dzedu sevanhu saka hapana chiri kukanganiswa hapana kondishoni yakatarwa inotirambidza kuungana mumakereke tichichema kutambura kwatiri kuita sevanhu nekunyaradzana semasitizeni
mati maziva here makereke amuchaenda uye kuti ari kupi uye kuti chii chamunoronga kuita mukereke imomo munenge muri mumugwagwa here kakuti munenge makangoungana pakereke yamunenge masarudza
tichiri kuita nhaurirano nevemakereke vakasiyana siyana urongwa uhwu ndehwekupinda mumakereke tichinamata pamwe chete nemacommunities vanenge vachizvipira kunyaradza vari kushungurudzwa vachizvipira kunyaradza maticha nemacivil servants vachizvatambira masalaries nekunyaradzawo mamacitizens ari kutambura nekunyaradza vana vezimbabwe vari kushungurudzwa vachirohwa vachisungwa vachivharirwa mumatirongo pasina mhosva dzavapara izvi zvichaitirwa mumakereke hapana vachazeka vachipinda mumugwagwa ingori nguva yekusangana kwemacitizens vachinyaradza unina vachiita atinoti manyaradzo pachishona
tingati zvekuita hurukuro zvatadza zvaramba mava kuda zvemunamato
hurukuro dzose dzatadza kubara pundutso hurumende iri kuramba yakaisa zvikanda munzeve panyaya nhona dzedu inozongotorana neshamwari dzayo dzavanoda kumwana dzichotubha tsike vogara pasi vosunga zvisungo zvinowedzera kusungirira mushandi munhamo nematambudziko dzakanyanya zvinove zvaita kuti tione kuti windo redu rekutaurirana renhaurirano ratovharwa kumberi kwedu tinovari kuda kuti titambure zvikuru kana toda kuratidzirwa mumigwagwa wowedzera kutitambudza nekutisunga nekutirowa apa kwakutombosangana tichikumbira minamato pakutoda minamato tichinyaradzana saka izvi inyaya yekungosanganwa nemamwe macitizens vachinzwisisawo kutambura kuri kuita maticha tichinyaradzana nekupanana mazano kuti zvingafambiswa sei.